Ngiyazokhela. Kirati. Yo Simplex.
Simplex music.
Ana yefo. Ndakamudya akandidyawo. Ndo maperero azvakaitawo. Awana lechino zvakatongopfurawo. Pamwe ndo zvaitodo pa time yacho. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Zimwe nguva ndombofunga kuti zvimwe taitanga tiri together. Baya banda kuperekedza. Those are the only days I remember. Hadisisina. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. We have been through this together. Take a promise and I have a taste forever. Ngiyazokhela. Kirati. Yo Simplex.
Simplex music.
Ana yefo. Ndakamudya akandidyawo. Ndo maperero azvakaitawo. Awana lechino zvakatongopfurawo. Pamwe ndo zvaitodo pa time yacho. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Zimwe nguva ndombofunga kuti zvimwe taitanga tiri together. Baya banda kuperekedza. Those are the only days I remember. Hadisisina. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. We have been through this together. Take a promise and I have a taste forever. Ngiyazokhela. Kirati. Yo Simplex.
Simplex music.
Ana yefo. Ndakamudya akandidyawo. Ndo maperero azvakaitawo. Awana lechino zvakatongopfurawo. Pamwe ndo zvaitodo pa time yacho. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Zimwe nguva ndombofunga kuti zvimwe taitanga tiri together. Baya banda kuperekedza. Those are the only days I remember. Hadisisina. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. We have been through this together. Take a promise and I have a taste forever. Ngiyazokhela. Kirati. Yo Simplex.
Simplex music.
Ana yefo. Ndakamudya akandidyawo. Ndo maperero azvakaitawo. Awana lechino zvakatongopfurawo. Pamwe ndo zvaitodo pa time yacho. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. Zimwe nguva ndombofunga kuti zvimwe taitanga tiri together. Baya banda kuperekedza. Those are the only days I remember. Hadisisina. Hadisisina. Hadisisina my feelings for each other. Hadisisina. We have been through this together. Take a promise and I have a taste forever.